Ndinofunga munotaura nokuda kwetsamba yamaona iri kutenderera mumavhitivhiti emazuva ano aya. Tsamba inoreva kuti ini ndadzinga kanzi rakamba rami. Tsamba iyoyo ndeyenhema, haina kubva muofisi mangu kana mapuresidendi. Saka chokwadi chiripo ndechekuti tsamba yanyogwawo navavengi kana vamwe vane mifungo yavo yavanayo pamusoro pemusangano wedu. Zvandingataura pana vakamba rami ndezvekuti pokutangisisa vakakwikwidza udepth mayor akahwina. Asi musangano une wakanga ati uyu ndiye anofanira kukwikwidza, anonzi Mulandu. Zvaita saizvozvo takapinda mukutaurirana navo tichivanyorera tsamba kuti abodo hazviitwi zvamaita Mulamutupo, budai bvaipo. Saka nomusi wesvondo president vakava nomusangano neprovinsi yeBulawayo. Pamusangano ipapo vakataura tsanangudzo dzose dzekuti takabuda sei nevanhu vatakava navo nemameya vakava macouncillors. Takavaita mainterviews, takavhunza mastructures avo, takavhunza maresident associations uye takazoita mainterviews. Tikavhunzawo caucus yamacouncils, tikabuda namazita iwaya. So kuBulawayo caucus yedu yakabuda neanonzi Mulandu. Asi kamba rame akazokwikwidzawo ndiye akazohwina. Takamuti aiwa bodo chirega izvozvo. Musi weSunday pameeting napuresident akazoti ha mwana uno anonzi kamba rame anoteerera, ndarega president ndabva ndarizaina kuno kupati. Kubva arizaina zvika akseptwa. Saka after that pakazoitwa process yekuchitsvaga kuti zvino anopinda ndiani. Asi gango ranga ravhurigwa munhu wese. Saka chairman wedu Tabita Kumalo akazoita process yekusarudza futi. Pakaonekwa kuti kamba rami ndiye akabva ahwina.
Saka kurizaina kwakanga kwaita vakamba rami kwaive kurizaina paudeputy mayor kwete kubuda mubato.
Abodo anga arizaina paudeputy mayor inhengo yemusangano yakakwana.
Saka kusarudzwa zvakare kwavaita uku zvakureva here kuti bato harichatora zvakare matano kana makava mambosarudza vamalandu asi vakamba rami vachizohwina zvakare?
Tiri kutarisana nenyaya yekuti tinzwe kuti chii chaicho chakaitika. Report inobva kuprovinsi nevakarana process yacho iyoyo tonyatsonzwisisa kuti zvakafamba sei. Saka panguva ino yatiri hatigoni kuti tadzinga munhu sezvi kutaurwa netsamba iya iri kutenderera iyai yatinoti tsamba yemanyepo, fake letter.
Zvii chaizvo zvikuru zvakakanganiswa navakamba rami zvokuti vangazodzingwa zvakare ivo vasarudzwa neveruzhinji?
Misangano yose, nyika dzose chekerere. Hakuna kunonzi second capital yenyika kana capital chaiyo. Meya kana deputy meya angangova angaitika neaccident. Zvinoplanwa, zvinorongwa. Nokuti basa riripo ibasa guru. Saka takaita process yaifanwa kukudziwa nemunhu wese. Process yandataura iyayi yaifanwa kuti irespektive.
Saka kusarudzwa zvakare kwavazoitwa uku kunorevei kuubato?
Uyu mukomana wemusangano. Saka tichaona kuti zvinobuda paprocess yakaitwa maripoti atichagashira anoratidza here kuti anga abvumirwa kuti aite izvo. Kana anga abvumirwa then game on. Kana anga asina kubvumirwawo mutongi gava todzoka patangati.